Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina kubvumbi 27, 2017.
Makateerera kuStudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Gurukota rezvematunhu vaSevia Kasukuwere vanomisa basa kanzuru yose yechitungwiza vachiipomera mhosva yekuita zveuori.
Vagari vekumarondera votambira nemufaro michina yebiometric voter registration, asi vachiti havana chivimbo nezeki mukuita sarudzo dzakachena.
Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika dzinoti zviri kuitika mubato reZANU-PF zvinoratidza kuti bato iri harina kugadzikana.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mashoko atiri kutambira anoti gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaSevia Kasukuwere vambomisa basa kanzuru yose yechitungwiza vachiipomera mhosva yekuita zveuori. Kanzuro yechitungwiza ine makanzuro makumi maviri nemashanu. Vambomiswa basa ava vanosanganisirawo meya wechitungwiza vaPhilip Mutoti, avo vabvuma kuti ichokwadi vaKasukuwere vashandisa masimba avo pasi pemitemo inobata maguta kuita izvi. Ngatinzwei vaMutoti vachatsanangura zvatora nzvimbo muhurukuru yataita navo.
Ichokwadi vaKasukuwere vamisa makanzuro ese basa nenyaya yekuti kanzuro yechitungwiza yane nguva yakareba isina kutambirisa vashandi. Saka muna December management yakati kumbira kuti semakanzura zvese kuti titore mari yemustate account tibhadhare vashandi then yozodzoserwa after 2 months. Saka taita saizvozvo finance director vakabva vadzosera mari inoitawo 100,000. Havana kuzodzosera ese 140 because mari yacho inga ichinoita. Saka yatamisirwa kunzi imi makakweretirei mari mustate account mchipa vashandi kuti vatambire.
Imi makanga musina kunge mavazivisa here segurukota rinoona zvekutongwa kwematunhu uye kuteera mutemo wemakanzuro?
Takanga tavazivisa ndobva ana taunkirekwedu ndobva ati tapuwa mukana kuti titore mari iyo. Saka tisati tauzwa kuti vanga vasina kuwirirana but isusu semakanzura zvibva tangoti titi vashandi vedu vafuna kutambira zvekuti vaende Christmas vasina mari tibva tatora muakaunti meme tinodzosera. Saka ndo inhaurwa yatamisirwa.
Saka matambira sei kumiswa kwamaitwa mabasa uku?
Tangoti tiri responde pawani wiki. Saka zvangoitika nhasi. Saka tiri pakati pekuti kuriponda tiona zvakamira sei.
Tinonzwawo kuti vaKasukuwere vari kupomerawo mhosva dzakawanda dzinosanganisira dzeuori nekugoverwa kwemastendi nezvimwe zvakadaro. Imi muri kutambira sei zvipomerwa izvi?
Inini ikoko sameya handina comment nezvazvo but ndikudongone comment nemiswa kwataitwa sekanzu yechitungwiza. Zvimwe nyaya dzavari kupomerwa handina chokutaura. Ipapo zvatongoti kashamadza nekuti likely vangoredu vakangodaidzira nevari muziro kuti vada kuona makanzura senemanagement. Hatinauziva kuti ingaivenyaya yakadaro.
Saka madzingwa pamwe chete nemakanzura ebato reZANU-PF here kana kuti ndeve MDC chete?
Makanzura ese 325 because resolution yatakapasa tese takakwana 325. Saka hapana asarudzwa tangomiswa tese takadaro.
Munofunga kuti zvine chekuita nezvematongerwo enyika here izvi?
Maitiro azvo nyange munhu wese akachamadzwa nyange ni ndakachamadzwa handisina kuziva kuti zvingai zvakamira sei because tada kutarisa because papapo tasaoni asiwa zvozvii.
Vambomiswa basa sameya wechitungwiza vaPhilip Mutoti vari parunare kuchitungwiza kwakare neStudio 7.
vagari vekumarondera vanoti vanotambira urongwa hwekunyoresa vavoti webiometric voter registration kana kuti BVR vachiti unoderedza mukana wekubirira sarudzo. Asi vanoti havana chivimbo necommission yesarudzo inotungamirwa naJustice Rita Makarau chekuti inokwanisa kuita sarudzo dzakachena gore rinouya. Ivan Chifera anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekutsanangura urongwa hweBVR, wange wakarongwa neZimbabwe Election Support Network mumusha weDombotombo kumarondera nhasi, vagari vemuguta iri vati vanozviziva kuti chirongwa ichi chinoderedza mukana wekubirwa, asi vanoti pane zvakawanda zvinofanira kuitwa kuti nyika iite sarudzo dzakachena. Vanotiwo sezvo pachishandiswa mitezo yevanhu yakaita sezvigunwe, maziso nezvimwe, vanhu vanogona kupinda mutsekwende yekudamburwa maoko sezvakaitika muna 2008. Vachairman Mataka vaudza musangano uyu kuti veZimbabwe Electoral Commission ZEC vanofanira kuona kuti urongwa hweBVR hauzoshandiswa kuvhundutsira vanhu.
Takaona tichiita matambudziko kana tichinge takusvika kumaelection kazhinji, pari kunzi pakashandiswa tambo, maziso netsiye dzambotaurwa namukoma vhirera. Handizivi muno munhu yehistory yemashort sleeve nemalong sleeve. Hatizobatira kudamburwa kwevanhu vakawanda maoko here kuitira kuti musi wacho nekubviswa kwavo maziso? Handitika ndoinova mubvunzo zvangu wanada kuti ndibvunze.
Vatiwo kunyange hazvo urongwa uhwu hwakanaka chose, vanoti hapana nguva yakakwana yekudzidzisa vanhu pamusoro peurongwa uhwu. Mashoko aya atsinirwa namai Viola Nyawasha vanogara musha weParadise, avo vati vazhinji kumaruwa havana ruzivo pamusoro peBVR.
Inini zvakafananisenini personally ndindanzwisisa zvine advantage yangu ndeyei yekuti ndinavhota chi through biometric, asi chembere zhinji dziri kumusha dzikwanisa kunzwisisa why time yavakanonoka kuti kuzivisa vanhu. Ivo ngavasabhese futi maguta, ngavaende kumaresettlements nekumareseva kuti vanhu vanzwisisa, vachitsanangura kune vanhu vechikuru kuti vanzwisisa kuti chii chakakoshera kuti vanhu vavhote.
Mugari wemarondera amai Elizabeth Garimoto vati kunyange hazvo vachifarira BVR, chishuwo chavo change chiri chekuti vanhu vanogara kunze kwenyika dai vakwanisa kunyorosawo kuvhota vari kwavanogara.
Chatiri kunyanyoshinga izvi ndechekuti kana paitwa biometric voters taona yakanakira pakuti one vakafa havachakwanisi kuvhota, nekuti zvakafana neti voters roll yakanga iriko yaikondinira manhu vakafa, but vaitongona munhu yaakavhota iwe iye asipo wotozopatsika kuti koningi zvaanenge akafa wani ko avhota sei. Saka ndozvotoitikirana kuti inowe chirongwa chako chakanakisa, asi dai vangotiitirawo fevha yekuti vari kunze vakwanisawo kuvhota.
ZEC inoti ichatanga kuumba gwaro idzva resarudzo dzegore rinouya mwedzi unouya, uye chirongwa ichi chichaitwa kusvika muna mbudzi. Pari zvino ZEC iri kutoedza michina iyi iyo iri kubva kumakambani ekugermany nechina kuti inoshanda sei isati yatanga kunyoresa vavhoti. Vamasimba Ruzvidzo vanoti havana chivimbo chekuti ZEC inokwanisa kuita sarudzo dzakachena. Vari Zvidzo vaudze Studio 7 kuti vanotambira zvikuru chirongwa cheBVR, asi havasi kufara kuti ZEC iyo inogara ichipomerwa mhosva yekubira sarudzo nekutsigira bato reZANUPF ndiyo iri kutungamira chirongwa ichi.
Chekutanga ndechekuti tine kakugununa nebhodhi yacho ZEC iri kurana maelections independent wayo, considering history yavo sevanhu vakaapoindwa negovernment inoya tiri kurwisana nayo ichiramba kugadzirisa mareforms.
Amai Hitha Koga ava nemumwe ange akamirira ZESNI pamusangano uyu vati vachatora zvichemo zvevanhu vozvitora kuZEC hurumende neparamende.
Tiri kuedza nepatinogona kuti tinge tichikurudzira kuti maelections aramba achifamba zvakanaka. Zvatinotaura muno mazvigumire muno tiri kuzviendesa kumusoro nekutraya our best.
VEZEC vatadza kuuya kumusangano wanhasi vachiti vange vakabatikana nechirongwa chekuedza mashandiro emishina yeBVR. Hatina kukwanisa kutaura nevakuru vakuru vebato reZANUPF marondera kuti sei vatadza kupinda musangano wanhasi kunyange hazvo vange vakakokwa. Ndakamirira Studio 7 marondera, ndini Ivan Chifera.
Gurukota rezveutano vaDeputy Parirenyatwa vavhura zviri pamutemo imwe nzvimbo ichange ichiongorora pamwe nekurapa gomarara inonzi Onco Care Cancer Treatment Center. Patricia Mudadigwa anotipanya inotevera.
Kuvhurwa kweOnco Cancer Treatment Center kuri kutarisirwa kubatsira vane chirwere chegomarara kuti varapirwe munyika, kwete kuti vaende kunze kwenyika kunorapwa. Onco Cancer Treatment Center ndonzvimbo yekutanga yakashumirira uko vanobatwa nechirwere chegomarara vanowana vana chiremba vese vane chekuita nekurapwa kwechirwere ichi vari panzvimbo imwe chete. Nzvimbo yeOnco Care yakavhura kune veruzhinji muna chikumi gore rapera. Vadonans Kangausaru ndeumwe wavakarapwa panzvimbo iyi, avo vanoti vakanyukurwa mudambudziko guru. VaKangausaru, avo vanorarama neHIV and AIDS, vaive vaita lymphoma cancer vachifanirwa kuenda kuIndia asi vakakundikana nekuda kwokusheya mari kusvika vazobatsirwa. VaKangausaru vaudza Studio 7 kuti kuvhurwa kwenzvimbo iyi kucharerutsa upenyu kune vanobatwa nechirwere chegomarara.
Nokosha because ndana ndine kuIndia unorapwa. Kuvhura kwenzvimbo ino kurati upenyu hwareruka muno muZimbabwe. Hapana nhu chaenda kunze kwenyika unorapwa. Takapa muno muZimbabwe zviri nyore. Chibuda muZimbabwe dzedu tichiona treatment iri right muno muZimbabwe uchibva mumba. Zvizvi zvinokosha. Kudai vaudza masosi panapa vakona kuseva nyika isa nhu vaziva. Because chuta tana naenda kunze kwenyika kusaziva kuti kweOnco Care iripo. Bandutira ndavai panipo Onco Care. Pari kubetserwa nemapurisa akachipa. Even uri medical aid yako. Chere ya $20. Panuka baba chena. Panu be Onco Care.
Kanzura wa Ward 8. Kuno wakuna kliniki iyi. Va Christopher Mbanga. Vaka shaikirwa nemudzimai gorora pera nekuda kwegomarara ramapapu. Va Mbanga vatiwo. Vane chivimbo chekuti kuvapo kwenzvimbo yakadai. Kuchabatsirawo veruzhinji kuti vaongororwe nguva nenguva kuti vanowanikwa vaine chirwere ichi vabatsirwe gomarara risati rapararira.
Ndafara zvikuru kuti tavhura nzvimbo yakafanana neOnco Care. Chava nzvimbo ichabatsira vazhinji vari kurasikirwa noupenyu hwavo maererano necancer nokuti vanenge vanonoka kuti ionekwe kuti cancer rudzi. Ndinofunga kuti chabatsira wakati wandei. Tiri kuda kukurudzira vanhu kuti ngavauye vachiongororwa nguva ichiripo kuti vane kenza here kana kuti kwete.
Vaparire nyatwa vatiwo nekuda kwekuti chirwere chegomarara chiri kukwira zvakanyanya munyika, vati sehurumende vave kuzorwisa chirwere ichi sezvakaitwa dambudziko reHIV and AIDS.
Nyaya yekenza inoda kurwiswa zvikuru. Ndakenza yawandisa muno munyika. Iri kuramba ichikura gore negore. Saka isusu tiroda kuti idzikire. Muchaziva imikurwisa kotakaita chirwere chemukondombera cheHIV kuti takabva kuma National AIDS Council tichidzika kuma province tichiita madark anonzi madark ayaya. Takuda zvimwe chete zvo panyaya yecancer. Kuita madark anopinda achitaura nenyaya yecancer chete kuma misha kuma dzimambo kuma headmen kuti vanhu vazive nyaya yecancer. Ndozvo tiri kunyanya kukurudzira izvozvo.
Vaparire nyatwa wapo uyambiro kune veruzhinji kuti varege kunwa zvinodhaka pamwe nekuputa fodya izvo zvavati zviri kuwedzerawo kukwira kwechirwere chegomarara.
Totaurira vanhu zvinhu zvinokonzera kenza kunyanya zvinhu zvakaita sedoro. Doro hwawa vanhu havazive bahwii kuti hwawa pachawo hunoita kuti uone imwe chanzo hombe yekubata kenza. Netobako kuputa fodya zvondambotaura izvozvo. Tinenge tichida kuti vanhu varegere kuputa zvakanyanya. Saka tinenge tichivataurira mafactors anoita anonzi marisk factors anoita kuti zvinhu zviwande zvirwere zvaka.
Mukuru weOnco Care vaBendeda vati chipatara chavo chine mishina yose inodiwa kubva mukuongorora kusvika mukurapa chirwere chegomarara. Vanhu vanodarika zviuru zvishanu vakavhenekwa muna 2015 vakawanikwa vaine chirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Makateerera kune penyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mm. Mapurisa emuLondon asunga mumwe murume anofungidzirwa kuti anga achironga kuita zveugandanga mushure mekuwanikwa aine zvombo ari pedyo nedare reparamende pamwe nemuzinda unogara mutungamiri wehurumende amai Theresa May. Mapurisa anoti awana mapanga asi panga pasina njodzi yaigona kuwira veruzhinji chiripo ripotyo.
Gwaro raburitswa nevanoshanda vachipa rubatsiro muSomalia rinoti Kenya neEthiopia dziri kushandisa chisimba chakanyanyisa kuvanhuwo zvavo vemuSomalia mukuedza kumisa kurwisa kwemiganhu yenyika idzi nechikwata chinopfurikidza mwero cheAl-Shabaab.
Chizvarwa cheSouth Africa Gift Ngoepe ndiye ave chizvarwa chekutanga chakaberekerwa muAfrica chatamba mumitambo yeMajor League Baseball, apo akatamba mutambo wake wekutanga nechikwata chePittsburgh Pirates neZulu Maneru.
Mutauriri webato reZANU-PF vaSimon Kaimoyo vanoti gwaro richabuda kubva munyaya dziri kupomerwa vanoona nezvegwara rebato muZANU-PF uye vari gurukota rezvematunhu vaSevia Kasukuwere nemunin'ina wavo uye vari sachigaro webato iri kuMashonaland Central vaDick Mafios richaendeswa kumutungamiri webato iri vaRobert Mugabe. Vakayamoyo vati zvinenge zvave kuna ivo vaMugabe kuti votura gwaro iri kupolitibhiro here kana kuti kwete.
Asi vakasukuwere vanenge vave kumbofema zviri nani mushure mekunge bazi remadzimai reWomen's League raramba kutora danho panyaya yavo apo rakasangana nechitatu. Matunhu gumi uye vezanuPF Youth League vakati vakasukuwere ngavadzingwe mubato pamwe nemuhurumende. Asi vakasukuwere vakaona rutsigiro rwakasimba kubva kuvamwe vanonzi vari muchikwata chavo cheG40 vanosanganisira mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika waPhelekezela Mphoko Soro waMphoko uye gurukota rezvedzidzo yepamusoro vaJonathan Moyo. Mamwe masachigaro nevanofungidzirwa kuti vari kuchikwata cheG40 vanoti vari kutya kudzingwa mubato vachiti izvi zviri kuitwa nevanotsigira mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa avanonzi vanotungamira chikwata chinonzi Team Lacoste.
Asi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti nyaya iri kupa kuti mubato reZANU-PF muite kunetsana kusingapere inyaya yekuti vaMugabe vakwegura uye havasi kuda kutaura kuti vachaenda rini pamudyandigere kana kudoma achavatsiva. Asi mubumbiri reZANU-PF haripe masimba vaMugabe kuti vadome munhu anovatsiva kunze kwekungodoma vatedzeri vavo vaviri. Izvi zvave kupawo kuti vakuru vemauto vapindire kuti ndiani wavanoda kuti atore chigaro chekutungamira ZANU-PF kana vaMugabe vasiya basa iri kungave nekuenda pamudyandigere kana rufu. Ko, chii chinopa kuti vanhu vemuZANU-PF vatye kukukidzana navaMugabe? Mukuzeya nyaya iyi tabata sachigaro weZANU-PF kuUK Province vaNick Mangwana uye nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachitungamira Media Center vaErnest Mudzengi. Tatanga nekubvunza vaMudzengi kuti sei zvichinetsa kukukidza vaMugabe.
Kuti ukukidza vaMugabe unenge uchitambisa nguva nokuti hazviiti vaMugabe havangakukudzwi. Ukavakukidza unenge uchida kutozvicherera denda rako munyaya dzezvematongerwo enyika.
Ndidzireiwa pane with all due respect changira yakambokukidzwa nani kubvira 1999. Mai mujuri zvacho vakakukidzwa nani? Taurai kuti mune culture yekuZimbabwe yekuexpect yekuremekedza munhu akagara pachinzvimbo. Inini kuno chaiko kuBritain kunoku hapana akandikupidza. Takati election tikaideclare hakuna. Hazvireve kuti hakuna munhu anoda kupinda mutsauro dzeanoziva kuti anoruza. Sezvamuri kutongoona vamwe vari kunze uko vakutanga kuti atoboikota venera nevekodzi vachitoboikota because vari kuona kuti vanoruza. Saka munhu wese musvina anotarisa kuti ndinorwira nechikuriri. Kana ukaona kuti chikuriri worega kusatambisa political career yako.
VaMudzengi pindura itenzo.
Zvavari kutaura zvati siyane. Vana vasangira havasi kutonga vari kuzama kuti vapinde vomukutonga. Apa tiri kutaura vaMugabe somukuru wenyika uye somutungamiriri weZANU-PF. Ndo muhwindo wanga uripo kuti sei muzanu vaMugabe vasinga kukwidzi. Noti kuti kiti apa zvaakuti vamwe vamangwana vangwarira nyaya vaakubhurodhena Patisa kita ramzambi.
Adisi kubroje na naibaba. Kana muka terera munonza kuti ndati pane culture muZimbabwe. Saka zvinhu zvananda akutaura izvo yangava kusimbisa wangava umbo weculture yandikukudzai kuti culture yacho irimo yokuZimbabwe ndekuti munhu akagara pachigaro haakwikwidzwi mbato racho iroro. Musoro wenyaya inyaya yezviri kuitika muZanu PF. Politics dzomuZanu PF. Saka kana tikataura nezvepolitics dzemuZanu PF ndinofanira kudzisanganisa ndidzidzanisa namamwe matanga.
Ipapo ndinomuhwai namangwana. Asi vazuru vanga vabvunza kuti sei muZanu PF vamugato vasina kudzidzi vanga vakati vabvunzwa nezvavatsvangirai. Sei kuri kuti vabvunza zvavamabvunza zvavatsvangirai. Taipindura nezvavatsvangirai.
Asi vamangwana vamwe vakamboedza kuita izvi vakaita savana mavhaire vakataura izvozvo vana Webster Shambo vakazopedzisira ka vakandwa kunze kwemushoko naivo vamugabe pavakati vanhu vari kuti ngavachisiye basi
havana kukwikwidzwa zvakasiyana kukwikwidzwa kana kubasa kwenyu chaiko ikoko makagara ipapo mustudio imomo ndinga akangotanga kuti ndingi ngabve hazvirevo kuti aakwikwidzai handiti maona kune zvinodistabilize vekuti vanhu vasi vanochokota kutaura nezveiwevo hauti ndingi ngabve kana uchida kuti ndingabve pane process unoisa kazita rako mihetu uenda kuna election wohwina kana ndomabvisiro anoitwa vanhu saka ndopa pane tine gwara sangano tine maconstitution kana vanhu vachitongwa vanotongwa maringe nezviri muconstitution ndokutongwa kwakaitwa vamavhaire pakatoita process vamavhaire vanangoti vazvitaura muparamendi vakadziva muparamendi hakuna nyika isina mawipi every party yaminoziva ina mawipi. So if you go outside the whip, vanodzidzwa muno muchaimo muno muBritain muno vangano vanodzidzwa vana Nigel Farage vakadzinga vanhu nokuti anenge atuka mukuru webato. Discipline is important. Saka baba vaire kana vaida kukwidzwa vanokwidzwa vanokwidzwa kukwidzwa maibhijoro kana anyone. Ndo hakuna akadzingwa zvauti kazvanhu zvamuri kutaura handizvizivi muzvandoziva ndezvokuti vashanu vakatoti vamugabe Kirimora handisi kuti vakati vapedza kuti Kirimora vakati Kirimora ngaichibva yaora
vamudzingi.
Chokwadi chiripo ndechekuti vamugabe muZanu PF munonetsa kuti vakwikwidze nokuti vakabata masimba ose matomo ose ebato ndozva akamabata kuti uvakwikwidze unenge uchitambisa nguva ndochokwadi chiripo kuti itsika yemuZimbabwe hongu inogona kunge iri tsika but tsika iyoyo kana iri kokwembiti iri kutobva muZanu PF.
Nyanzvi mnyanzvi zvematongero wenyika vachitungamira Media Center vaErnest Mudzengi vari parunare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kuna sachigaro weZanu PF kuUK Province vaNick Mangwana vari kuLondon.
Madzimai anorarama nekuzviitira mabasa emaoko anobva matunhu akasiyana-siyana emunyika aungana nhasi muHarare achicherechedza pamwe nekupemberera zuva remadzimai kana kuti Women's Day iro rakacherechedzwa musi wa8 kurume pasi rose. Mhemberero idzi dzinonzi dzarongwa nesangano reZimbabwe Chamber of Informal Economy Association uye dzapindwawo nenhengo dzemasangano akawanda anosanganisira reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET. Imwe nhengo yeVSET yapinda mumhemberero idzi muzvare tariro munyerei vanoti madzimai atora mukana uyu kutaura nezvematambudziko akasiyana-siyana aanosangana nawo mukuita mabasa avo emaoko zvikuru vanotengesera migwagwa. Ngatinzwei hurukuru yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Kumhemberero dzataenda nhasi tanga tichifara tichirekognizwa semadzimai ari kurarama nguva dzakaoma kudai ende zvazvikutibatsira kuti tinoramba tichiyeuchedzwa pamaererano nekodzero dzedu dzatinazo anova masocial economic rights tichitaurawo machallenges atinosangana navo semadzimai tichiwanikwa tichibatsirana kuti tingazvifambise sei muzvikamu zvinoteverera. Sange kuti nyaya dzanga dzichinyanyotaurwa ndedzekuti harassment yedu isusu madzimai vasikana vechidiki tinowanikwa tichitsamukana neharassment yakawandisa parod sexual harassment. Kufunga kwangu semadzimai vari parod tinofanirwa kuti tiwanikwe tichidzidziswa zvakanyanya pamusoro peHIV nemacontraceptives. So ndo zvimwe zvezvinhu zvataa tichidiscasa nhasi because dzimwe shamwari dzamu dzandoshanda nadzo vanofungwa kuti asabhandare bribe zvirinani ape munhu essential favor but asingazivi kuzvitomu exposure kune marisk akawanda saka ndandichifarira kuti tetora specifically nezvematambudziko atinosangana nawo semadzimai na
asi munoona here imi zvose zvamakurukura pamhemberero idzodzi zvichishandura mararamiro enyu kana kuti inyaya muchangoramba muchitaura gore roga roga ramunoungana
sezvandikuona pane zvakuitika tikuona kuti zeset iri kutibatsira kuti zvinhu zvekutishungurudza everyday zvive zvinhu zvaakutanga kucherechedzwawo nevamwe vanhu vanotichingamirira nevamwe vanhuwo regular person asinombobvira mbofunga kuti kudhozene challenge yanini tichisangana nayo everyday so maybe hazvichinge hazvo mangwana but kana tachitanga kuzvikurukura saizvozvi maybe in the next 5 years hatizivi pamwe pane zvinenge zvaavezo
ivo vamunenge muchipomera mhosva dzekushungurudza nekusaremekedza kodzero dzemadzimai vanga vawanawo here mukana wokunge vachiuyawo pamhemberero dzenyu vachinzwawo zvenyunyuto izvo
vanga vasiko havana kuoya
vanga vari nhengo yeVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET muzvare Tariro Munyerei vari parunare muHarare nestudio 7
munhau dzemitambo izvinei zvabuda mitambo yenhabvu yatambwa nhasi Black Rhinos 1 Chicken In 0 Dynamo 0 Haumine 1 zvichakadaro vanotungamira Zimbabwe Open Golf Tournament vari kukurudzira kuti mutambo wegolf udzidziswe kana kutambwa muzvikoro senzira yekuedza kupedza matambudziko ekushayikwa kwevatambi vanotamba muutambo uyu mumakwikwi epamusorosoro mutoreri wenhau dzemitambo Michael Kariati anoti panyaya inotevera
izvi zvauya zvichitevera kutatarika kuri kuita vatambi vemuno apo vanenge vachikwikwidzana nedzimwe nyika nemhaka yekudzikira zvinotyisa kwaita mutambo wegorof munyika Zimbabwe iyo yaive nevatambi muurongwa hwevatambidzana vanorura pasi rese Tony Johnston, Mark McNulty naNicky Price oyo akamboenda pachinhano chepamusorosoro pasi rese haisisina vatambi vari kukwikwidza zvine mutsindo muPGA Tour pamusoro pezvo vatambi vemuno vatadza kutora mukombe weZimbabwe Open uyo unotambirwa munyika muno kubvira muna 2010 apo wakadzoka kwapera makore masere usingakwikwidzwe nemhaka yekushayikwa kwemari vanoronga makundano eZimbabwe Open vaMichael Mahachi vanoti gorofu inofanira kudzidziswa muzvikoro sezvinoitwa mimwe mitambo yakaita senhabvu nekumhanya izvo zvine mwaka wazvo gore rega rega kana Zimbabwe ichida kuita vatambi vane mukurumbira sezvaiveko kare
tinofanira kutora mutambo wegolf kuzvikoro zvedu nokuti kana tisina kutora mutambo uyu kuzvikoro tinozonetsekana kana vakura vasina kunge vagadzirwa zvakanaka so ndinokochedza vakuru vanodzidzisa mitambo muzvikoro kuti vatore mutambo wegolf sekutorwa kwavanoita mitambo yenhabvu
vamahachi vanoti Zimbabwe ine nhandare dzegorofu dzakanaka dzakawanda dzinofanirwa kuve dzishandiswa nevechidiki asi izvi hazvisi kuitika vanoti munhandare idzi ndimo makabuda vatambi vakaita Sana Price
tambo watakagadzirisa munhu akaita world number 1 Nick Price and tine courses orunandare dzinotambirwa golf dzakawanda dzatinofanira kunge tichisenzesa
vamahachi vanoti mutambo wegorofu ukashaya budiriro mune vechidiki ucharamba uchidzikira kudarika mumadhaka mauri iko zvino mutevedzeri wegurukota rezvedzidzo yevechidiki vapo mavhima gore rapera vakavimbisa kuti mitambo yakaita segorofu ichange iri pazvidzidzo zvemuzvikoro asi pari zvino hapana chati chabuda pachinangwa ichi ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati
vateereri musakanganwa kuti muchirongwa cheWomen's Roundtable na8 p.m. tiri kutarisa kushungurudzwa kuri kuitwa vanhukadzi mudzimba
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu ndichitimurare zvakanaka vateereri. Tokusiyai mina Chris Kande natungamiri Nkomo munhau dzechindebele.
Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamkela ku Studio 7 ngolwesithathu ngolwesine mhlaka 27 Mabasa 2017 ngu Chris Gande
lo ntungameli Nkomo.
Endabeni zethu lamhlanje,
okwakathe sikhula ama varieties athize areleasiweyo for sorghum silo SV1, SV2, SV3 and 4. For upoko silo FMV1 and FMV2. For IPO millet silo PMV3, PMV2.
Abalimi besifazana abalima besemapandleni bakhanya belesivuno esihle kakhulu lonyaka abasibukisa embukisweni weZimbabwe International Trade Fair.
Okunanzelelekileyo kakhulu yikuthi sibona inhlanganiso yeVEC ifuna ukuthi elizwe leChina, ikhampani evele eChina kube yiyo-ke ezaphiwa-ke i-contract naleyo ukuthi-ke isupply-ke i-equipment naleyo-ke e-biometric voting system.
Amankampani adinga ukuthengisela leZimbabwe imitshina yokubhalisa amagama abazavota kukhetho oluzayo aqede uhlelo lokutshengisa ubungcwethi bawo izolo.
Ukudonselana phakathi kwebandla leZANU-PF sokufike kusibanga saphezulu kulandela imizamo yokuxotsha unobhala obona ngenhlelo zebandla umnumzana Sevia Kasukuwere.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo.
Abalimi besifazana abalima besemaphandleni bakhanya belesivuno esihle kakhulu lonyaka abasibukisa embukisweni weZimbabwe International Trade Fair 2017 kobulawayo. Kusasa abalimi laba bakhangelele ukuphiwa imivuzo emkhosini weBulawayo Agricultural Society. Kubika unompumelelo moyo.
Unkosikazi Nomusa Moyo osuka eMbizo obukise izilimo zakhe eZITF 2017 Farm Produce uthe ulime umumbu, indumba lamazambane yikho akungenise embukisweni njalo ukhangelele ukuthola amathani ayisithupha.
Thina sisuka eMbizo nandimu umumbu lamazambane lendumba. Nengenisu umumbu lendumba lamazambane. Ah, ngombono wami ngokhangela kwami enqenye ngazuzi 6 ton.
Unkosikazi Nokuthula Ncube uthi ulime umumbu, amabele, imfe lamazambane njalo yizo izilimo azibukisayo ukhangelele ukunqoba ethi uzathola isivuno esihle ngoba izulu line kuhle.
Ilime umumbu lamazambane iglo lemfe lamabele. Ngathandela ukuthi amabele ukudla kumnandi. Nxa ubona ungani uzokuhlunga dla amabele uyaqina njalo kuyakhanyakala ukuthi wena umuntu odla isithwala esiright. Hayi sivuno sasithola sibili kakhulu emabeleni lo mumbu, hayi sivuno sikhona.
Unkosikazi Olivia Mukondwa osebenzela eMatopo Research Station ngemizamo yokuphuma lenhlanyelo elohlonzi emelana lokusilela kwezulu uthi sebelayo inhlanyelo engafuni izulu eliningi eyenhlanyelo ezincane.
Okwakathe sikhula ama varieties athize areleasiweyo for sorghum silo SV1, SV2, SV3 and 4. For upoko silo FMV1 and FMV2. For IPO millet silo PMV3, PMV2 and Okashana 1.
Ethi baphakathi kokupheka njalo ezinye inhlanyelo ukuze abalimi babe lenhlanyelo ezichiyeneyo ezingafuni izulu eliningi ezimelana lokuchisa kwelanga.
Ma farmers ama varieties lawo ayayazi kodwa sihambela phambili sizama ukuthi sili release amanye ama varieties sinika isivune esiphezulu lawo evuthwa masinyane angafuni izulu eliningi.
Lonyaka abalimi abafuyayo labo balethe inkukhu njalo ikolishi yemfundo yaphezulu iLupane State University ilethe inkukhu ezehlukeneyo lemvundla ukwedlula abalimi abazimeleyo. Abakwele Senegal bangene elangeni lesithathu bengabuyisi ngemva kokungazwani lohlangothi olubuthanisa imali yesizwe olwezimra phezu kwenhlawulo okumele bayikhiphe ukuze impahla zabo zingene. Umongameli Robert Mugabe ukhangelelwe ukuba khona lapho umongameli Hage Geingob wele Namibia azavula umbukiso we-ZITF 2017 okusemthethweni. Ngimele iStudio 7 wobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Amankampani adinga ukuthengisela eZimbabwe imitshina yokubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo eyama-biometric voter registration kits aqede uhlelo lokutshengisa ubungcwethi bawo izolo. Amankampani la abalisa iLuxton eyakwele China leDemalog eyakwele Germany. Izolo imitshina yamankampani la ibikhangelwa ukuthi inganethwa ayingeni manzi na lokuthi ingawa iyaqhubeka isebenza na. Imitshina yeThemalock ibikwa ike yacitsha ngemva kokuthelwa ngamanzi kodwa eLuxton iqhubeke isebenza kuhle. So kumelelwe ukuthi iZimbabwe Electoral Commission ikhethe inkampani ezayithengisela imitshina yokubhalisa abantu. Isiphathamandla sebandla le-People's Democratic Party umnumzana Edwin Ndlovu uthi kungaba yinto embi iZEC ingapha inkampani yakwele China lomsebenzi ngoba ele China kulelizwe elazakala ngokudlelana lebandla leZANU PF.
Okunanzelelekileyo kakhulu yikuthi sibona inhlanganiso yeZEC ifuna ukuthi elizwe leChina ikampani evele China kube yiyo ke ezaphiwa ke icontract naleyo ukuthi ke isupply ke equipment naleyo ke ebiometric voting system. Yikho ke sibe kube kunazeleleka ke ulokho khela izekho makarawu ibody language yakhe nxa ukuthi abe China bebedemonstrator besenza izinto zabe bekhanya nje ukuthi ungumuntu ofisa ukuthi ke kuphiwe leChina. Kukhanya ke lohlelo lezanu PF asebelwenzile ukuthi bafuna ukunika ilizwe leChina. Loba kungaphuma mpumelo bani ke kukhanya ke bona abakufisayo ukuthi benze khona lokho ngoba ke iChina ke ilungane lobudlelwane ke lebandla lezanu PF. Sesabela ke ukuthi khona lokho kuzenza ukuthi kube le rigging nje kube le ndlela abangamanipulate ngayo isystem. Ukuyimanipulator wabo kokuqala sibone ngazathe kurejisteni khona lapho bangathatha isikhathi berejista abantu abalutshwane kakhulu lapho abakwazi ukuthi abalahlekelwe khona-ke ekugcineni-ke kube lama-voters arejistileyo-ke amalutshwane barejista abaningi ezindaweni lapho abakhangeleleyo ukuthi bangawina khona kakhulu emakhaya khona ngale kozumba maramba kufuka bona ngani yizi izindawo abangakhonsentrate kizo kakhulu.
Libona khonapho limitshina litshengiswa ukusebenza kwayo akuvelanga yini ukuthi kungaba lokuqilibezela ekubhalisweni kwabantu khonapho?
Kambe akuzange nje kukhanye egcekeni kodwa okukhanyeleyo ukuthi i-system okuqala bangayimanipulata ngekurejisteni abantu njalo abanikazi bayo balakho ukuthi bayimanipulate layo ngelanga lokuvota lona lelo ngenzakala lanxa sengazange sikunanzelele kwakathesa. Kodwa-ke ezilongu usebenza lezanu p f kumele unanzelele ngoba izanu p f lobuguluva lobuchili obukhulu kakhulu omangalisayo.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngowebandla le-People's Democratic Party.
Abezempila kahle bathi lokho liqansa inani labahlaselwa ngumkhuhlane wemvukuzane kubangelwa indlela uZulu asephila ngayo okubalisa ukunatha utshwala okwedlulise amalawulo. Intathele izindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuphume emkhosini wokuphawulwa okusemthethweni kwendawo yakuqala elizweni ezosebenza izimele eHarare ukusiza abalemihlobo yemvukuzane ehlukeneyo lapho uZulu aza kube ehlolwa ukuqhuba imisebenzi yenhlolisiso kanye lokutholiswa imfundiso eye Onkoke Zimbabwe Center. Abezempila kahle bathi lesi simo sengezwa ikuphuza kokuyadinga usizo okusuke kube nzima ukwelapha imvukuzane nxa isikusimo esibi ofana le-stage 4. Obe ngumhlonitshwa kulo mkhosi umphathintambo wezempila kahle uDr. David Barerinyathwa uthi ukunatha yiloba yiphi imihlobo yotshwala okwedlulisa amalawulo kuyingozi ngoba kusengeza amathuba okuhlaselwa imvukuzane.
Alcohol is a risk factor. So those people who take alcohol excessively, more than 7.
Utshwala kuyingozi enkulu bungezelela amathuba okuhlaselwa imvukuzane. Abanatha utshwala okwedlulise amalawulo bethatha amaphayinsi edlula isikhombisa abasengozini. Kuthi abesifazane abazitshela ukuthi bona abanathi tshwala benatha amawayini bayaziyenga ngoba ilesilinganiso esiphezulu sotshwala.
Enye ingcwethi kwezokwelatshwa kwemvukuzane esebenzela i-Onkoke Zimbabwe Center uDr. Annie Ndlovu Hlongwane uthi lo besintu utshwala labo buyingozi kumpila kahle yabantu.
Ikakhulu ebantwini abanatha utshwala besintwini. Ngoba ama-pots asetshenziswa ukupheka utshwala lobuyana. Kwesinye isikhathi ayabe lama-carcinogenic, sithi ngama-carcinogenic substances. Ngathi ingcekeza phakathi engayenza i-cancer. I-cancer kakhulu ejala ukwenza e-associated lokunatha utshwala. Ngiyethwa nge-esophagus.
Lanxa lindawo iphawulwe ngokusemthethweni lamhla uDr. Ndlovu Hlongwane uthi iqale ukusebenza nyakenye njalo ingakhethi oza ukuzathola usizo kiyo.
Isikhathi eziningi abantu bebephuma eZimbabwe besiya e-India kumbe ne-South Africa bedinga uncedo lonalolo. But khathesi sebele chance yokuthi beluzuze uncedo lonalolo eZimbabwe. And the Onkoke kulama specialist achiyeneyo. La futhi uyazuza not only i care yokwelatsha imvukuzane, even spiritual care you are given to it.
UDr. Barerinyathwa utshela bekade bekulomkhosi ukuba uhulumende ezimisele ukuluqakathekisa lolu dubo lwemvukuzane kuqhutshwe inhlelo zemikhankaso ezinjengeyokuvimba igciwane lengculaza le-HIV okwasiza ukutholisa uZulu ulwazi olwaneleyo. Abe Onkoke Zimbabwe bathi bayemukela yonke imihlobo yama-medical aids elizweni bathembisa ukuba kuzodingwa indlela zokusiza abayanga lapho bethe baza ukuzadinga usizo kibo ukuza kwelatshwa. Uhulumende uthi ukuba khona kwalindawo kuzosiza kakhulu ekuthini zande izibhedlela ezisiza abatholakala belemihlobo yemvukuzane ehlukeneyo ukungezelela kwezimbili ezihlezi zikhona ezibalisa isibhedlela se-Parinyatwa Group of Hospitals kanye lempilo Central Hospital. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Kuhlelwa sihluzeni bomama namhla sixoxa ngokukhahlanyezwa kwabesifazana ikakhulu ngalesi sikhathi sokubhidlika komnotho.
Uthumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singakangena esigabeni esilandelayo wathi kesikhangele esivela kwamanye amazwe.
Amapolisa kweleBhilitane abikwa esebophe omunye undoda ofunyanwe elezikhali ezulazula duzane ledale lepalamende lesigodlo senhloko karhulumente unkosikazi Theresa May. Amapolisa la athi lundoda ubotshelwe amacala ukuba ngomunye wabalobecatsha phansi komthetho we-Terrorism Act. ubikwa engosakhulayo oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili.
Lapho umhlaba uzabunanza ilanga lokwethulwa kwezindaba ngokukhululekileyo emhlabeni jikelele, iWorld Press Freedom Day othole umvuzo waphezulu ukuba intathele izindaba lesibindi uDawit Isaac wele Eritrea akasoze enelise ukuzowamukela lomvuzo ngoba epika ejele ngemva kokubotshelwa umsebenzi ayewenza kuphephandaba leSetit kwele Eritrea. Ukudonselana amandla phakathi kwebandla okuphakathi kwebandla lezano PF sekufike kusibanga saphezulu kulandela imizamo yokuxotshwa yokufuna ukuxotsha uNobhala ubona ngenhlelo zebandla umnumzana Xavier Kasukuwere. UKasukuwere ukhanya esehlule imizamo yonke yabakade befuna ukumxotsha ngoba ekhanya elesekelo lukamongameli Mgabe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethe ecubungela izombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana endawonye lelunga lebandla lezanu PF umnumzana Effort Nkomo onguye osungula lingxoxo.
Dami kuyamangalisa ukukhangela ukuthi kwenzakalani.
Mnumzana Macaphulana, wena uthini nxa ukhangela okwenzakalayo ezanu la?
Hayi, thina babugande siyibukele izanu singaphandle, akusimangaliso okwenzakalayo. Into ekhona laphana kanti ngumbango. Akubangwa nje kubangwa isikhundla sakhe yena uMgabe. Ngakho phakathi kwebandla ulabantu abangasibo bakhe angabafunini. Konkana kumele kuwubonise umphakathi weZimbabwe ukuthi yena uMgabe umi ngaphi, njalo izifiso zakhe zokuthi ozathatha isihlalo sakhe zimi ngaphi. Ikuvota kwakhe konkana ukuthi axotshe abanye ngenye indlela abanye bangaxotshwa ngaleyo.
Mnumzana Nkomo, uyakhuluma lapha umnumzana Macaphulana ngokwenzakalayo ebandleni uthi yena hayi kukhanya indlela ehleliweyo. Ungathini wena nxa ukhangela osekwenzakele lalokho okwenzakala kathesi? Kungakuyikuthi ikufuna kwababa uMgabe?
Ngingeze ngakwazi ukuthi umuntu okusebenza kahle kunzima ukuthi uwazi. Ngokubandla ayikhona elezanu PF. So lathi abanye sikhangele kuyasimangalisa ukuthi kade kuyini okwenzakalayo, injongo kuyini. Kodwa ke oliqiniso ikhonokho ukuthi kuthe kuxotshwa abanye kwathulakala zwi, akula muntu okhulumileyo. Khathesi sokuxotshwa abantu sebesithi kakuxotshwe uKasukuwere, sokungikhona abantu bekwazi ukuthi kuyakhulunywa ngakho. Kuyasimangalisa lapho.
Ye, mnumzana Macaphulana, wena nxa ukhangela okwenzakala kubandla lezanu PF ikakhulu sikhangela sekuke kwakhulunywa abantu abafana labo Julius Malema ukubana abantu abakuzanu PF bangamagwala bayehluleka ukutshela umnomongameli ukuthi awusuluphele usungaphumula, ukubona njani? Kungaliqiniso
ye into ekhona babugandi obaba uNkomo nje besithi bayamangala labo bengaphakathi basazozibona izimanga ngobana intando ebusayo kuleliyani bandla ngekamgabe. UMgabe izano ngumgabe benjalo bephakathi abadala bethu obaba uNkomo labo bani bani bangamalunga ayiphathi, kodwa yona ngokwayo ukuthi minjani isebenza kanjani basazobakwayo. Esingakutsho laphana okwenzakalayo babugandi ukuthi eluphele njalo esephelelwe ngamandla enjalo, umuntu lo isilo kumbe uyinyamazana kumbe uyilokho oyikho khona, but wakhiwa yibo bona abantu. Amandla awasebenzisayo waphiwa yibo, bembiza ngamagama bethu ufana noJesu, bethi ngumntakankulunkulu, bethi yilokhu. Usesebenzisa wona lana amandla abamnika wona ukwenza intando yabo khe kubo lasebandleni leli alikhokhelayo. Kungakho lokho ayikho khona uMgabe uyilokho abamenze waba yikho khona.
Baba uNkomo, uyavumelana la yini umnumzana Macaphula?
Hayi, ngiyamusa ngoba okuliqiniso ukuthi khona kuvele ngawubala iBhayibheli liyatsho ukuthi akula muntu ophilayo ongamfananisa loJesu. Thina esibala iBhayibheli sikubona kuyinto ezilayo, so akuthonyanya kuzwisisa.
Kodwa ke lokhu ke okunye akutshoyo ukubana umongameli Mgabe enga enguye ibandla njalo ibandla lingumongameli mgabe yakuvuma yini lo
yeso akuliqiniso ukuthi umkhokheli uba ngumkhokheli ngabantu abantu bengaze bethi nansi isifunda singabantu benyama phela umuntu wenyama wonke uyaphambanisa kodwa abantu kumele bamtshele nxa bebona ephambanisa so nxa ungasamtsheli lawe wena muntu uyabusula umlando wokungabonisi umkhokheli wakho
Mnumzana Macaphulana wena okwenzakalayo ebandleni lapho bona ungani kuzaphetha njani engaxotshwa na umnumzana kasukwe
Hayi vele njengoba ubona nje babugandi ukuthi yona inkunzi yangakhona ithini ngowangaphakathi lwana ngumuntu wakhe inkulumo zakhe lezenzo zakhe zisuka kuye umgabe ngakho ukuxotshwa kwakhe kuqhathana kakhulu inqaba umgabe esaphila umuntu lwana kasoza endawo yikho kumele ubaba unkomo labanye babekwazi ukuthi hayi ibandla leli lapho likhomba khona kulapho ukukhomba khona abantu bakhe laba asebenza la ngoba kuyi kungumbango njalo le factionalism esikhulumayo umgqabi ulela ule yakhe faction elakhe iqembu asebenza nalo phakathi kwezanipi okumele nje obaba unkomo labanye bakubone phakathi kwezanipi ikhona ukuthi intando yakhe yena intando kayiphikiswa ichona lamabandla la aphikisayo kumele bafunde baqinise khona phana ukuthi okwenzakalayo laphana kuyini njalo inxa sisiya ku-2018 izanipi izabe isima kanjani
ulelo kugcina yini mnumzana Nkomo
wele ngombono wami nga ngobuningi bama provinces abathi kahambe ngombono wami uzahamba
Hallo ke umnumzana Effort Nkomo ilunga lebandla lezano PF bekhuluma endawonye lengcwethi yecubungulayo zomnotho elizwe umnumzana Dinizulu Macaphulana
Abesifazana abaphila ngokuthengisa esitaladeni lamhlanje bebelombuthano okunanza amalungelo abo ngemva kwenyanga umhlaba unanze ilanga le International Women's Day kuvika uMakpitantambe
Lumhlangano wenzelwe eHarare lamhlanje ungenwe ngabesifazana abangamalunga enhlanganiso yeZimbabwe Chamber of Informal Economy izichia njalo bejabula behlabela njalo begida Umongameli wezichiya unkosikazi Lawrence Banda uthi babone kufanele ukuba babe lombuthano onje ngoba unanza abesifazana abaphatheka kumisebenzi yezandla.
Lukuhlangano esilawo namhlanje wokukhumbula usuku lwabomama esithi ke silungwe International Women's Day. Thina ethu yi-celebration ephuzileyo. So lapha ukuthi size sihlangane sikunanzelela ukuthi omama bezayo. Okudlula amachubi ayisithupha ekhulwini inani labo lisebenza ku-informal economy esika ukuhlanganisela amavi endawo mama abasebenza nje besemakhaya abo kumbe bethengisa emgwaqweni
Unkosazana Faith Gwangwara okhokhela abasebenza bezimele edolobheni lemarondera uthi abesifazana yibo abanenge elizweni njalo beyibo abanenge kubantu bonke abaphatheka kumisebenzi yokuzenzela.
Firstly ngifuna ukubonga kakhulu akusakwenzeka ilanga njengalo. Ezitshiya siba lo mhlangano nje so yabona ilanga lisebenza kakhulu lisimotivate abafazi. Lisithangene sibonisane izinto ezihlangana lazo ama-problems ahlangana abafazi wanamhla abathengisayo estreetini
Umnumzana Mandla Ngwenya okhokhela imisebenzi yokuqoqwa kwabasebenza bezimele edolobheni leHarare uthi abesifazana baphatheka ngobuningi babo bezama ukuphilisa imuli zabo ethi okudanisayo yikuba indawo ziyasilela njalo lokuhambelana labesifazana okufana lezambuzi kungalinganelani labo
Ama-toilets la semadala Amathole semadala. Kwa long back kuma 1960s 1950s. Now abantu seven baningi lapha eHarare. Harare approximately is more than 2 million i population ya Harare kuphela. Sifuna ukuthi icouncil iextend ifake ama toilet abe maningi.
Unkosikazi Sibanda uthi baqhubekela phambili bekhankasela ukunanzwa kwabantu abasebenza ngokuzenzela kunawane ezitsheneyo lokwesulwa kokuhlukuluzwa kwabo njalo kuzadinga ukusebenzelana phakathi kwabo umasipala lohulumende.
Esingakubonayo kusenzakala kwabesifazane yikuthi baphiwe ithuba lokusebenza esithi opportunity to work emgwaqweni khonapha uhulumende eze ukuthi kuhlangane obaba bonke abasebenzi ku-informal economy laba all stakeholders wonke bakuhlangane njalo laba amabhizinisi kuyeneliseka msipho ukuthi emgwaqweni abantu basilungiselele basebenze kuhle endaweni ehlanzekileyo ba-athole i-decent work bathole le mali kulokhu abakwenzi.
Ongenele umhlangano emele ugajalo abesifazana kuhulumende umnumzana Maphumo utshelele umhlangano ukuba abesifazana lokhu bebalutshwana abaphatheka kumisebenzi ezwayo njalo bebhekana lenkinga ezifana lokuhlukuluzwa kwezamacansini lasemisebenzini. UMaphumo uthi uhulumende weZimbabwe sethathe amanyathelo athile okuqhelisa ke amalungelo abesifazana okugoqela imithetho etshiyeneyo la malungelo akusisekelo sombuso esitsha kunye lamathuba akuhlelo lukahulumende lwezo noto olwezim asset. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumak Peter Ntambe.
Izifundi zohlelo olokuphathisa izizalwane zokwamanye amazwe ukuzofunda eMelika olwe Hubert Humphrey Fellowship Program zigqibe izifundo zalonyaka izolo. Omunye wabagqibe izifundo phansi kwalolu hlelo yena ke okade esekolejini le-American University khonapha e-Washington DC ngosakhulayo oyisizalwane seZimbabwe umnumzana Mthokozisi Nyathi. Unyathi uphiwe isicoco somsebenzi wakhe kwezokulondolozwa kwelungelo loluntu lezemithetho. Ukuze sizwe okunengi ngalolu daba uMike Hobe weStudio 7 uxoxelwe Nyathi.
Lolu hlelo uhlelo for mid career professionals luthatha abantu especially from developing countries ukuthi bazozithuthukisa for leadership role leadership either ku private sector or ku public sector. Luhlelo for 10 months I think 157 from amazwe wonke abanye nje ba kuma university amanye America. Yes.
So awungitshele kulezi zalwane ezingaki zaseZimbabwe ezikhona kulolu hlelo?
Well, sibathathu kathesi, yes.
Awungitshele ke mnumzane, uhlelo lo lutshiyane okungakanani nalolu hlelo lukamongameli welemelika odlule umongameli Barack Obama, iyali program?
Lolu hlelo is targeted really, it's so flexible ukuthi awulufocus kakhulu kwa-academia. Ikufika nje is an exchange program so uyafika lapha ukwanisa ukuthi usebenze futhi kule requirement ukuthi kumele usebenze for 6 weeks as part of the program. So it's a 9-degree program just for leadership and professional development.
Lokho sokufundileyo kulolu hlelo kuzasiza kanjani emphakathini?
Oh, mina vele ngithanda amalungelo ezisebenzi amoping ukuthi ngizafika ngale lami ngizama ukucontributa ukuthi ngithuthukise amalungelo abasebenzi lama human rights, the social justice.
Uyazi kulezi zalwane ezisakhulayo eziningi ezikhala bathi hayi Mike ngifuna uyofunda kwele Melika bafuna ukungena uhlelo something just like this.
Okay.
Bangangena kanjani?
Ngapply through embassy bahambe bayenza ama interviews ba shortlist and then ba send ama applications e-America le-America la iselect futhi kodwa kumele baye enquire embassy eZimbabwe.
Alo ke ngumnumzana Mthokozisi Nyathi ongomunye wabafundi abakade bekuhlelo lwe-Humphrey Fellowship Program. Linganelisa ukubukela ilingxoxo kumabonakude imfanekiso kamabonakude ebulenjini be-Facebook kukhasi lethu le-VOA Ndebele.
Ukuzigqiba ezosuku sikhangele bezihamba phambili.
Umhlangano wabosomabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair Business Conference walonyaka uqhutshwe namhlanje ngelanga lesibili sombukiso weZITF.
Amankampani adinga ukuthengisela eZimbabwe imitshina yokubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo aqede uhlelo lokuthengisa ubungcweti bawo izolo.
Esilugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje igama uChris Gande lelani.
Lo ntungamili inkomo.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.